Tafamba zvakanaka chose, tingati irwendo rwazadzikisika rwatakatanga mwedzi nechidimbo kumashure tichitsvaka mvumo. Saka isu taenda tiri pachinangwa chekuti taenda kunoratidza solidarity kuti aiwa tiri pamwe pane zviri kuitika tisina kutarisa kuti vanobva kune divi ripi. Saka mutungamiri wedu vaDouglas Monzora, President Douglas Monzora, nhasi vakwanisa nekuti vakapuwa mvumo nezuro rugwaro rwakabva kuMinistry of Justice kuti vanokwanisa kuti vange vachiona vasikara. Saka nhasi vaenda vakanokurukurana navo pamwe chete nevamwe vakasungwa vekunyatsime. Tavaona munguva dza1 o'clock nhasi masikati.
Tambotaurawo negweta riri kumirira mhuri yekwaSikala vaFred Masarirevhu vachiti vaSikala vari kuti havasoda kuonana navamonzora. Chii chazoita kuti vamonzora vanga vachikwanisa kuona vaSikala?
VaFred Masarirevhu havasivo vanotipa mvumo yekuti tiende kunoona vaSikala. Tinoenda kune vanenge vari munzvimbo kana kuti vane simba rekuti ndo vanokwanisa kutendera vashanyi vanoshanyira vasungwa mutirongo, havasi vamasimirevhu. Dai vaSikala vakanga vasingadi kuona vanhu vanobva kuboka rekwedu kana kuti utungamiri hwaPresident Douglas Monzora, tingadai takazvirayirwa patakakumbira tichikumbira mvumo nekuda kwekuti vaSikala vakanga vaudzwa kuti kune vanhu vanoda kuti vakuonei vakanga vazvitendera. Ndokusaka tasimudzira kuti tiende, hatina kuzadza kuti tiende nekuti tanga tichiziva kuti vanga vakatarisira kuti vatione.
Saka zvii zvakurukurwa pakati pavaSikala navamonzora?
Pari zvino hatikwanise kuti tinyanye kukurukura nezvazvo nekuda kwokuti isu tine muono wekuti haisi nhau yekuti inoda kuti ikurukurwe pajekerere. Tinonyanya kutarisira kuti pajekerere panozotaurwa kana tichinge tabuda nezvinobatika. Tisaite sekuti tiri kutsvaka kuti tionekere kuti ndo zvataita. Saka pari zvino tambomirira kuti tione kuti zvavanga vachikurukurirana tichatora chidanho chipi kuti tifambire pamberi, nekuda kuti chinangwa chedu ndechekuti isu tiri kuona kuti zviri kuitwa kuna vaSikala nevamwe vose zvisi zvinhu zvatinotarisira munyika ine kutonga kwakatambanuka kana kuti inotonga vanhu vayo ichitevedza mutemo zvakakwana. Tiri kuti isusu nyaya yepre-trial incarceration yavari kuitwa subject to, tiri kuti isusu aiwa hatiwirirane nazvo.
Pane vari kuti vamonzora vave kutora mukana wekusungwa kwavaSikala kuti vanga vachiwana mbiri mune zvematongerwo enyika kana kuti political mileage. Munoti nemaonero iwayo?
Isu sevanhu vanotenda mudemokirasi tinoti vanhu vanobvumidzwa kufungawo mafungiro avanoita kana kuti kutaura matauriro avanenge vachiita. Asi vanenge vachitaura vachidaro isu hatiwirirane navo. Tinoti kwete hazvisiri izvo zvatiri kuita vaSikala. Tinofanira kuti tisete kana kuti tiise chimiro chichazogona kuyemurika navamwe vanhu vose. Sekutaura kwatamboita tichiti isusu tiri vemapato anopikisa. Saka tiri kuona nerimwe chete rekuti aiwa munyika munofanira kunge muine justice, and that is one of our values isusu progressive democratic movement, kuti solidarity ndokuenda kwataenda tichinovaonawo kuti kuzvakamira sei, uye takatarisirawo kuti tigone kuzunguza vakapata makii kuti aiwazve handizvo zvinotaura bumbiro remutemo. Hatipo pakutsvaka mbiri nekuda kwokuti haisi nhau inongobata vaSikala chete, inobata ani naani naani zvake. Saka isusu hatiise muganhu kuti uyu haasi wedu, uyu ndewekokoko. Tiri kuti vana veZimbabwe vese